vachita ura ni Studio 7 sachigaro we Media Institute for Southern Africa va Golden Maunganidze vati sesangano ravo riri kukurudzira va Emmerson Mnangagwa kuti kumbunyikidzwa kwevatori venhau sezvaiitika pautongi hwava Robert Mugabe kusadzokorodzwe. Vamaunganidze vakurudzira mutungamiriri mutsva uyu kuti bumbiro remitemo yenyika iyo inopa kodzero kuvatori venhau riremekedzwe.
Isuse Misa Zimbabwe tinoda kukurudzira mutungamiri wedu wenyika va Emmerson Mnangagwa kuti vaite kuti munyika muve neutongi hwejekerere. Kwatiri sevatapiri nhau tinoda kushanda tisingasungurudzwi uye kuti tisambunyikidzwa mukuita basa redu sezvataimboitwa mumazuva emutungamiri achangosiya basa. Tinokumbirisa kuti mitemo inombunyikidza vatori venhau yakaita seIPA neBroadcasting Services Act ibve yangoraswa. Kutaura kudai, mitemo iyi ingadai isisipo zvachose dai bumbiro redu remutemo wenyika rairemekedzwa.
Mumwe mutori wenhau anoshandira muHarare Muzvare Anna Chibhamu vati vari kutarisirawo kuti mitemo yakadai seIPA neposa ibviswe sezvo vamunangagwa vakataura zvebudiriro yenyika pamwe nekuremekedzana. Muzvare Chibhamu vatiwo vane tarisiro yekuti maresinesi ekutepfenyuranawo apiwowo kumunhu wese anokodzera.
Ini semutori wenhau ndinotarisira kuti purezidendi vedu vanyowani vaEmmerson Mnangagwa dai vakakwanisawo kushandura mitemo yakaiswa munguva yava Mugabe yekudzvanyirira vatori venhau. Tinoona kuti pakushanda kwedu mitemo yakaita seIPA neposa inotidzvanyirira zvikuru, hatikwanisi kushanda basa redu takasununguka. Uye tinoona kuti panyaya yemaradio stations mazhinji aripo angori state owned or the people are pro ZANU-PF. Hatina maindependent radio stations. Saka taikumbira tikawana macommunity radios anoitwa on nevanhu vari independent kuti nhau dzinyatsowanikwa dzichipakurwa dzakasununguka.
Vakumbirai mafunda, mumwe zvakare mutapi wenhau vatiwo apo nyika iri kupinda muutungamiriri hutsva vari kutarisirawo utongi hunogutsa ruzhinji kusanganisira kuti vatapi venhau vaite basa ravo pasina kusungwa nekushungurudzwa. Kunyange zvazvo bumbiro remutemo wenyika rakanyorwa muna 2013 richipa kodzero yekufambiswa kwemashoko pamwe nekuti venhau vashande zvakasununguka, mitemo inodzvinyirira vatapi venhau nekukanganisa mashandiro avo ichiripo uye hurumende yava Mugabe kusanganisira mapurisa vairova pamwe nekusunga vatapi venhau. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Modadigwa.